sithokoze sana amazino iwa muzita raishe vedu Jesu Kristu tichigovera na shoko ra Mwari mbaibheri. Nhasi ndine nyaya yokuti Mwari vane sungano nevana vavo. Mwari Jehovha vane sungano nevana vavo. Kana tichitaura sungano, tinoreva pachirungu inonzi a binding, you know, sungano. It's not an agreement. Pachirungu it's a solemn binding given by one authority to a lesser being. Solemn, you know, sungano yakasimba inopuwa neane simba kudarika uyo anesina simba. Inopuwa neane simba kuno uyo asina simba. Nemamwe manzwi chitsidzo chokuti anesimba anoti iye ndichakuitira zvakati. Nao sungano iyi ukatarisa mushoko raMwari, sungano yokutanga yakaitwa pakati pomunhu nomuvengi. Mwari aita sungano nomunhu naiye. Sungano yanga ya Mwari yanga ichiti tichaita munhu nomufananidzo wedu, tichamuropafadza, tichamuita rudzi rukuru, achatonga pazvinhu zvese. Ndo sungano ya Mwari, Genesis chapter 1 verse 26. Ozobvapo ukaenda pana Genesis chapter 3, unoona munhu achiita sungano na diabolos, sungano yokuita zvinhu zvavakanga vanzi naMwari vasaita. Sungano dzese dzinoitwa dzinobata zvinhu zvitatu zvoupenyu hwedu. Zvinobata mweya yedu, zvinobata pfungwa dzedu kana kuti mwoyo yedu, zvinobata miviri yedu. Zvinobata mweya, zvinobata mwoyo, zvinobata miviri yedu. Isi ukada kunyatsozviona pana Genesis pana chapter 3, munhu abva pasungano yanga aitirwa naMwari apinda pasungano itsva nadiabolos. Chokutanga munhu akafa pamweya wake kuna Mwari. Ndo saka munhu akatiza pamberi paMwari, nezviberekwa zvake zvese zvikatiza pamberi paMwari. Chechipiri, mwoyo womunhu unosvibiswa nechivi. Mwoyo womunhu unosvibiswa nechivi. Ndo saka munhu akati iye ndafukuka andisina kupfeka. Anga asviba pandangariro dzake, pamwoyo wake nezvese zvaari. Nerudzi rwese rwaakabereka rwakasviba pamberi paMwari. Chechitatu, nesungano iyoyi yadiabolos, munhu muviri wake wakagamuchira simba rerufu, simba rezvirwere, simba remarwadzo. Nevana vake vese vakagamuchira simba iroro. So sungano ine zvainoita, inokuisa kune rumwe rutivi. Kana ukaita sungano naJehovha, pane zvinovimbiswa naJehovha zvoitika mauri pamweya wako, pamoyo wako nepanyama yako nepabana vako pane zvinotoitika. So ukaita sungano na Jehovha pane zvinotoitika pauri iwe pamweya wako unobva watanga kuenda kuna Mwari, moyo wako unobva watanga kuita basa raMwari, nyama yako inobva yatanga kuzadzisa zvido zvaMwari. Aikona pauri bedzi nepadzinza nemadzinza ako zvinoramba zvichitevera. Ndosaka manje kuna Jeremiah chapter 33, kuna Jeremiah chapter 33 Bible rinoti iro kubva paverse 20, zvanzi na Jehovha, kana mungagona kuputsa sungano yangu yamasikati ezuva nesungano yangu yousiku, kukarega kuva nemasikati ezuva neusiku nenguva yazvo, ipapo sungano yangu na Davhida muranda wangu ingangoputswawo, akasava nomwanakomana ungabata vushe pachigaro choushe. Zvangu izvo na David, kana ndichiita sungano semaitiro andakaita sungano na David, sungano iyoyo haigoni kuputsika, haigoni kuputswa nomunhu. Aizvo zvanzi, kana mungagona kuputsa sungano yandakaita nezuva rinobuda, mukagona kuputsa sungano yandakaita ndichiti usiku huvepo, then mungagona kuputsa sungano yandaita na Davhida. Nemamwe manzwi, sungano yangu na David haiputsiki, haiputsiki. Paverse 21 ndo panozeti, then my covenant with my servant David and my covenant with the Levites will remain forever, it cannot be broken. Haiputsiki sungano yangu yandakaita iyoyo, nepamusoro pokuti sungano dzaJehovha hadzigoni kudzokera kumashure. Now ukazoenda pana Psalms mapisarema 89, mapisarema anondikomborera zvikuru, pamapisarema 89 panoti ipo sungano kubva paverse 34, sungano yangu andinga izvidzi kana kuishandura, chinhu chakabuda pamuromo wangu achingadzokeri kumashure. Ndakapiwa kamwe chete neutsvene hwangu, andinga reveri nhema kuna Davhida. Because of my holiness, I cannot lie to David. Andikoni kumunyedera. Vana vake vachavapo nokusingaperi. Vana vake vachavapo nokusingaperi. Chigaro chake choushe chichafanana nezuva pamberi pangu. Chichasimbiswa nokusingaperi somwedzi. Sechapupu chakatendeka chiri kudenga. Ndimwari vari kutaura ipapo. Vakaita sungano na David yavanoti andigoni kuiputsa kuna Jeremiah, yavanotsanangura kuna Samuel, voti ivo sungano yangu I will not break, andigoni kui kanganisa shoko rakabuda muromo mangu rakabuda pakati pemiromo yangu andigoni kurishandura. I will not alter that word. Ndichinorangarira muna March 2014 ndiri panguva yokushungurudzika. Ndakanga ndichishungurudzika ndiri panguva yokudecida kuti Mwari vakandidana here, vabvisa here koloni yavo pandiri, ndozviregera here zvokuparidza, ndozvigarira zvangu. Pakauya mujaya, well, asi mujaya iko zvino baba, you know, Jacob Kazenza, vakaparidza pana Psalms 89 verse 34. Vakati iko sungano yangu yandakaita newe andigoni kuityora mashoko andakaburitsa muromo mangu agoni kudzorerwa kumashure. Nepamusoro poutsvene hwangu, I will not lie to David. Handisi kuzonyepa kuna David. Handisi kuzotaura mashoko asiri echokwadi. Zvanzi iko, mhodzi yaDhavhidha ichagara nokusingaperi, neumambo hwake huchagara sezuva, huchasimbiswa somwedzi. Now, pariri kutaura Bhaibheri apa, nepamusoro paDhavhidha, pariri kutaura kuna Jeremia, pariri kutaura kumapisarema, nguva ya Jeremia, David aive atofa kudhara. But Bhaibheri rinoti iko, mashoko angu haasi kuzodzokera kumashure. David anga atofa. Bhaibheri was prophetic, mapisarema was prophetic. Nepamusoro paJesu, plani ya Jesu ndiyo yaitaurwa, plani ya Jesu ndiyo yairehwa rudzi rwaDhavhidha, the descendants of David. Zvairevawo mamwe madzishe akanga achizotevera, but kana wavo kutarisa kuna Jeremia, vese vana Solomoni vanga vapfuura, vese vana Hezekiya vanga vapfuura. So yanga isiri kutaura ninyaya na Solomoni na nyaya dzana Hezekiya. No, Jeremia angava kutaridzwa zviri mberi mberi. Mwari vanoplana zvinhu zvavo, vozvitsigira neshoko ravo, zvobva zvasimbiswa. Isi Mwari avatarisi upenyu hwedu nhasi unoti, voti regera ndichengetedze mwana wangu nhasi manheru, ndoita seiko, ndotsvaga ngirozi here dzingamuchengetedza paacharara? No. Mwari avati ivo, regera ndione kuti achadyei nhasi uno. No, plani dzaJehovha ama dzangu dzakarongeka kubva kudhara-dhara, nyika isati yavapo. Mwari angava neplani yako iwe neyangu ini. Kusaiziva kwedu hazvirevi kuti iko plani iyoyo haipo, upofu wedu bedzo. Kusaona kwako zvavakarongerwa naMwari hazvirevi kuti Mwari hapana zvavakataura. No, Mwari vane plani yavakataura nemashoko avo. Plani iyoyo yakakwana. Isi ukaona Bhiridha achivaka imba paya paya, haasi kuti kutofunga kuti ndoisa window apa, aregera ndigozoisa door apa, kana ndozoisa zvakatodhirowiwa kudhara. Mamwe maplans ari kuvakwa nhasi unou akadhirowiwa 10 years ago, mamwe 20 years ago zvakatokwana zvika approve vari kuisa zvidhina mawindo madoor vari kungozadzisa zvakataurwa neakadrawa plan. Ama dzangu aripo akadrawa plan yeupenyu wako. There's somebody who has drawn the plan for your life. Aripo. Ina kutenga manje plan ii. Ukadzokera. Isi kuna Genesis. Kuna chapter 15. Abraham. Aripakati po kunyenge tera no kunamata. Nipo msorobo kuti. Andina mwana. Ramangu ana rangu. Rerudzi rwangu makanditi muchandiropafadza nero zvichafamba sei. Mwari anodzoka kuna Abraham anoita sungano naye anomurarisa Abraham pana chapter 15 verse 13 kuti iye ziva chinhu ichi. Inzwa iwe Abraham, ziba chini ichi. Rudzi rwako ruchava vatorwa mune imwe nyika. Wogara mu 400 years. Asi nyika yakagere mairi. Ndichaipanicha. Wobuda. Pavanobuda vanobuda vava rudzi rukuru. Vanobuda with great possessions. 400 years plan ya Mwari nevana va Abraham yakanga yatovapo. It was there. Achisichinu chakamuka mtsoka panguwa ya Joseph achienda muIjipiti. No, achisichinu chakamboti Mwari motozo ono wati regeni chage Moses abudite vanhu ava vava kutambura. Aisho purani ya Mwari wazedei vana veIsraeri vari vanhu vanga vakavhurika maziso zvakakwana vonzwisisa kuti iko patiri kufamba apa tiri kufamba mupurani ya Mwari. Kuchema kuzhinji kwavakachema nako, kurwadziwa kwavakarwadziwa nako, vaide vasina kurwadziwa nenzira yakadaro. Vaide vaiziva kuti no, izvi Mwari vanozviziva. Ndosaka ukaenda pana Genesis chapter 22 kubva paverse 15 after Abraham aenda naIsaac pagomo achiti ndava kumbira kuna Mwari. Mwari vanotaura kuna Abraham voti ivo ndinopika nezvandiri nepamusoro pechinhu ichi chokuti hauna kubatirira pamwana wako, nemaropafadzo ndichakuropafadza, nouzhinji ndichakupa uzhinji. Vana vako vachaita kunge nyenyedzi dzedenga, kunge jecha riri pamakungwa. Vana vako vachatora masuo evavengi vavo. Yobvapedzisira paverse 18 richitiko mumodzi yako imwe chete, all the nations of the earth shall be blessed. Mumodzi yako marudzi ese epasi rose vacharopafadzwa nokuti wateerera shoko rangu. Kereke, panodiwa kuteerera shoko raMwari nokuti shoko raMwari rinodudzira plani yavo paupenyu wedu. Mwari vane plani, But plani yavo iri mushoko ravo. Pane ma voices akawanda, pane ma voices anotaura muupenyu hwedu. Mwari vabatsire nzeve dzedu, tinzwe muridzi weplan achitaura. Ndosaka tikadzokera mubhaibheri kuna Deuteronomy pachapter 4, Moses achitaura nevana veIsraeri, ukaenda paverse 30 kusvika paverse 31, Moses anoti, you know, kana namava kudyikana, when you are in distress, makunetseka muchidyika, kana madambudziko aya awira pamuri, kana zvinonetsa izvi zvawira pamuri, mava kudyika pamoyo, dzokai kwandiri munditeerere. Hama dzangu, tine nyika iri kudyika, tine vatendi vari kudyika pamoyo, tine hama neshamwari dziri kurwadziwa, dziri kuchururuka misodzi pakati pemwoyo yavo. Nekuti nyika yatiri kurarama iko zvino izvi iri kugwadza, hama dzangu, iri kugwadza, iri kugwadza. Asi zvanzi kana magwadziwa, dzokai kwandiri. Nendava yei paverse 31, nokuti Jehovha Mwari wenyu, number 1, ndimwari ane nyasha, number 2, ndimwari asiri kuzokusiya hai, ndimwari asiri kuzoregera muchiparadzwa, ndimwari asiri kuzokanganwa sungano yake nemadzibaba enyu, sungano yandakapika. Ndimwari vasiri kuzokanganwa sungano yemashoko avo. Panguva dzakadai, dzokai kuna Mwari. Ndimwari vane nyasha, ndimwari vasiri kuzokusiyai, vasiri kuzokuparadzai. Hama dzangu, Mwari haana kurongera kereke kuti iparadzwe. Hauna kurongerwa kuparadzwa iwe. Hauna kurongerwa kusiiwa naJehovha. Jehovha havadi kukufuratira, nokuti vane sungano yavakaita. Isusu yedu haina kuitwa nemadzibaba edu, yedu yakaitwa na Kristu Jesu. Kana sungano na Abrahamu yakanga yakasimba zvakadaro, kuzoti sungano yedu na Jesu Kristu yakasimba zvakaita sei, hama dzangu? Ndosaka Mozisi asina kutambura kudaidza Joshua pana Deuteronomy 31. Akati, you know, be strong and courageous, iva nesimba, iva nomweya wechikuriri, nokuti unofanira kuenda nevanhu ava munyika yechitikirwa, yavakatikirwa naJehovha kumadzibaba enyu kuti vaipe kwavari. Iwe woigovanisa, inyika yesungano naMwari, inyika yesungano naJehovha. So iwe Joshua, iva nesimba. Kune mhinga mupinyi munzira, kune vavengi munzira, mucharwiswa, muchaona zvakasiyana siyana, asi Jehovha havasi kuzokusiya. He will not leave you. Sei vasiri kuzokusiya? Nokuti vane mhiko yavakaita. Havasi only kuti havasi kuzokusiya, zvanzi ivo Jehovha pachavo vachaenda mberi kwako. Paverse 8, Anzvachaenda mberi kwako. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ndosaka Jesu vakafana kupinda mumoto wakazopindwa na Shadrach, Meshach na Abednego. Vakazopinda na Shadrach, Meshach na Abednego. Jesu vatovamo kudara. He was ahead of them. Ndosaka ngirozi yakapinda mugomba reshumba. Daniel asatavamo. He will go before you. Achenda beri kwako. Ama zangu situation ya tiri kupinda mairi hii. Pana Jehovah vare mberi kwenu. Kusawa ona kwenu ama zangu. Kushaiwa minamato. Kushaiwa kutendeka. Kushaiwa simba le minamato. Panoniwa. Somuranda wa Elisha. Akanga singa woni masoja edenga. Anga kakomereza. Ayuona masoja omuvengi kupera ema Syrians. Achichema. Achiti ishe wangu choparara. Zikana Elisha. Regera ndikuna matire. Paka na matwa. Maziso akavurika akaona chita. Chio mundu zedenga. Akati ishe wangu. Ama zangu, pano fanira kuvaneka mweka kuzarurika, panguwa zagadai. Tikashkasha iwa ikako, tichafunga utumari vatisia. Tikakasha iwa ikako, tichafunga utumari vakangano wa shokorabo. Tichafunga utumari vatzorera kumashure. Mwari velu zanza andinyeti. Mashoko anda kataura kuna David. Asikuzo tokera kumashure. Dichiru kurangarira. Sozo nabota urakaso eza achipariza misozi yangu ichibuda. Marizo yoyo. Andifungu tiyanga hiriye chechi yese. Ameno. Asi. Ndaka chema. Mwari wakati iwo. Mashoko andakataura newe. Pamsoro pebasa rangu. Asi kuzodzokera kumashure. Andisi kuzokanganwa. Ama zangu ndakasimuka pamweya wangu. Ndosaka. Hebrews chapter 13 verse 5. Ichitie. Ama zangu. Chengetezai upeni wenyu. Musina kusungwa nerudo rwemari. Gutsikanai nezvamuinazvo. Nokuti vazhinji vari kutsvaga mari, vari kutsvaga chengetedzo mumari, vari kutsvaga chengetedzo muzvinhu zvenyika ino. Zvanzi izvo Hebrews chapter 13 verse 5. I will never leave you. Never will I leave you. Never will I forsake you. Andisi kuzokusiyai. Andisi kuzokuregerai. Inuzokururu wakatatu. Never will I forsake you. Amazamu. Mwari avati kangani. Nipa msoro. Penyaya ya madambu ziku. Au ya pane inonyika. Madambu ziku anu uya. Aikona uti aui. Anu uya. Asi uvapo wa mwari. Ndiyo patino uzirira ipapo. Ndiyo saka mprofita Isaiah akataura kuti. Muchapfuura. Nomumvura zhinji. Asi haisi kuzokuerezai. Mugopfuura nomoto. Asi hamusi kuzoparadzwa. Ama zangu. Tiri kupfuura. Tiri kupfuura. Tiri kupfuura. Nemu situations that he nazo. Don't give up. Pray on. May the spirit of courage which came upon Joshua, may the spirit of courage which came upon Joshua, may it be upon us today. In the name of Jesus. In the name of Jesus, kereke, kereke, kereke. Ndiye Jesu anotaura. Kuna John chapter 14. Oti iye, andisi kukusiai murimega. Aiso. Ndisha kumbira baba. He will give you mubatsiri to be with you forever. The spirit of truth. Ndisha taura na baba. Kuti vakupei mubatsiri mwe mtsweni ave nemi nokusinga peri. Verse 18 of Atiye, and this is because of no. Wherever it is yet remembered. Isungano, Yamari Nesu is. Divo Mari Barbutola. It's his promises. Maria Vanakuti promisa. Saka wanda wanda uvapo wa Kristo wakati kwanira uvapo wa Mweya Mutsvene wakati kwanira zvokuti pane chokudya here pane chokuseva here pane mari here hapana mari here zvese izvo hama dzangu hazvichinji shoko raMwari. His word is established like the sun. It's established like the moon. Shoko ravo rakasimbiswa sezuva rinobuda richinodoka semwedzi unosimuka. Hapana munhu achati iye ndava kuvharidzira zuva harisi kuzobuda nhasi. Hapana munhu anoti ndichabata mwedzi muruoko rwangu hausi kuzofamba nhasi. Hapana munhu ane simba iroro. Nokuti shoko ra Jehovha rakazviita. Kana shoko iroro rakazviita. Shoko iroro rinozviita kwatiri nazvo. That word is adequate for us. Vane sungano nesu. Sungano ya Abraham. Yakamusvitsa pakati kuti isusu sungano yedu ndiya Jesu Kristu pamuchinjikwa. Isungano isina ropa rembudzi, isina ropa remakwai, isina ropa reshiri rakaonekwa naAbraham, isina ropa remakondokwe. Aye, sungano yedu ine ropa raJesu Kristu pachavo mwanakomana waMwari. Kuna ani nani akamugamuchira une sungano naMwari. Kunani nani ana Kristu mumwoyo une sungano naMwari. Sungano iyoyo havasi kuzoisiya, havasi kuzoidambura. Chinogona ngoitika bedzi ndechokuti iwe ndiwe ungadambura sungano iyoyo, iwe ndiwe ungasuduruka pairi. Sa Adam na Eva vakasuduruka pachavo vega pasungano yavanga vaitirwa naMwari. Usasuduruke hama dzangu, usasuduruke. Ndosaka Jesu achitaura na John kuna Revelations kuti batisisa chawakawana, batisisa chivichi. Hold fast. Mwari vanewe, Kristu vanewe, Mweya Mutsvene vanewe. Vana Paulo vakabatisisa, vakaiswa pakaoma vakaramba vakabatisisa, vakaiswa pamuyedzo vakaramba vakabatisisa, vana Pita vakaramba vakabatisisa. Isusu hama dzangu hatizivei kuti iko zvipikirwa zvese zvaMwari. All the promises of God are yes in Christ Jesus. Zvese zvakataurwa naMwari ndihwo muna Kristu Jesu. Musatye
vatendi tisatye hama zangu kana uri muna Kristu bese usatye situation zese zilipo usatye hama zangu mira wakasimba nokuti Mwari sungano yavo na Davidi havasi kuzoisunungura sungano yavo na Jesu Kristu pauri paupenyu hwako havasi kuzoisunungura sungano iyoyo ichagara nokufunga peri peri iwe hold on ndonguva dzedu dzokukunda ndosaka Bhaibheri richitiro we are more than conquerors through Christ Jesus who died for us tiri vakundi nokuburikidza naJesu Kristu akatifira pamuchinjikwa uri mukundi hama yangu uchifunga kuti waderera sanzi be strong andei pachikaro chenyasha andei tine confidence tichiziva kuti Kristu ava vari kwarudyi rwaishumari baba vanesu mweya mutsvene vanesu Jehovha uvapo hwavo hunesu kereke mazuva okusungirira mazuva okusunungirira mazuva okuenda mberi mashokwari atisimbise atibatsire hama dzangu tinokutendai Kristu Jesu tinokutendai mwanakomana waMwari pamazuva ano atiri kurarama imi mugere pachigaro munogona munokunda on our behalf nezita renyu Jesu.